muswe chishanu chondoiro rapfuura iri mukuru webato redu President Nelson Chamisa vakatora matanho ekusimbisa musangano nekuronga patsva mamwe mapazi edu emusangano kusanganisira iro wakanyuwani rakaiswa rekuti tione nezve vanogara kunze kwenyika vana vezimbabwe ratoti diaspora affairs and mobilization ndo boka randakapuwa. So mukomana kuti apinde zvinoda zvinhu zvese zvakabatana, nokuti kana diaspora ichinge yadeedzera inoda kuti isimudzirwewo izvikewo zvainotitaura tikwanise kubatsirana, nekuti isu sebato takatisiyane nekure nezanu pf yeinomutarisira kuti vanhu vari kudiaspora ngavangounza maremitences chete, tisingatarisiwo kuti vari kudiaspora vacho varimbodei varikuita nezvei zvii zviri kumuvashungurudza. Ende chikuru chikuru ndechekuti chii chavakaita kuti chakaita vabve muno muzimbabwe zvogadziswa sei zvinhu zvakaita vabve muno muzimbabwe isu zvacho, nekuti hapana munhu asikade kugara namai vake padhuze, hapana munhu asikade kugara nemuzukuru wake padhuze nehama dzake. Asi inyaya yekuti pane chakaita kuti munhu ye aende ukoko, zvinhu zvese zvinofanira zvigadziriswe tichironga. Asi chikuru chikuru ndechekuti tinoda kuti tironge Zimbabwe itsva, nekuti taakuti mukomana atopinda. Saka achinge apinda tinofanira tichiziva kuti vari kudiaspora vane pato yekuplaya kuti Zimbabwe isimukire.
Zvii zvikuru zvamungatarisira kubatsirana zvavana vezimbabwe vari kunze zviri kutadzwa kuitwa nehurumende?
Chakanyaya kukosha mukova jonga inyaya yekuteerera. Tinofanira kuteerera kuti vari kuti chii vana vezimbabwe vari kunze kwenyika, zvii zvavanazvo musoro mavo, kana zvavari kufungawo pfungwa dzavo kuti izvi ndo zvinofanira kunge zvichiitwa. Saka panoda munhu anoteerera, panoda vanhu vanoteerera. Ndo pandakatumwa ini naPresident Chamisa kuti aiwa batachwayo titungamirirai mukuteerera, makamirira bato chitungamirirai kunzwa kuti zvii zvinodiwa nevana vezimbabwe vari kunze kwenyika kuti Zimbabwe inge ichifambira mberi zvakanaka. Nekuti gundu remutemo wenyika rinonyatsotaura zvakanyatsojeka kuti mwana wese muzimbabwe anofanira kupuhwa kodzero dzakafanana, kunyange kodzero dzekuvhota chaidzo. Saka isu semusangano aiwa tinoti mwana wese wezimbabwe kunyange vari kudiaspora ngatinge tichiteererana tichipanana mazano nekusimudzira nyika yedu ichienda mberi, nekuti munhu wese mwana wese wezimbabwe wakakosha zvakafanana.
Tiri kuona hurumende iri kuumba diaspora policy, zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Aiwa isu sebato remusangano tiri kutonge tiri mberi, hatingi basa iri rakatotanga even portfolio iyi isati yaiswa zviri pamutemo zvakabva kuitwa iro svondo paweekend up. Tanga titori mberi kuti titotaurana nazimbabwe, nekuti policy yenyika haifani kubuda muhomwe memunhu kana kubva pabuilding yekuti pamuzinda patopatoumbwa policy yenyika. Isu tine kutenda kukuru kuti aiwa vana vezimbabwe vanofanira kuti vange vari vachiparticipatewo muprocess dzakadai, vachipuwa mukana wekutaurawo mavhiews avo kuti aiwa diaspora policy ichange yakamira sei, ichange yakadii. Isu tichange tinayo neutrality policy yatichalonja masvondo mashoma ari kutevera kuti aiwa policy yedu yediaspora yakamira so, kuitira kuti nyika yese Zimbabwe nevana vese vari kunze vanzwe hutapitapi nehunyanzvi hunenge hwaiswa kuti vana vezimbabwe titi aiwa ndo mafambisiro akaita basa takanangana nezvemadiaspora affairs.